pane hama yaunoona kana zvichifaya kozoita hama inongooneka pamuchato kana parufu asi kune hama hama isingashanduke hama isingasandurwe nezvinhu zvinouya zvakasiyana siyana hama yakasarudzika hama yakatendeka taiwana hama Jesu ndiye hama yandaitsvaga ndiye Jesu yandaitsvaga hakuna mumwe Jesu hama yandaitsvaga
Nasceu